Happy birthday. Happy birthday, Zimbabwe and Zimbabweans. Happy 36th Independence Anniversary. Long live Zimbabwe. Long live our independence. Makorokoto. Amhlophe. Congratulations.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichipemberera kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nematanhatu nyika yawana kuzvitonga. Vachaura pamhemberero dzaitwa munhandare yeNational Sports Stadium muHarare, vamugabe vati hurumende yavo yashanda kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika, kunyange hazvo hurumende yavo yakatemerwa zvirango nenyika dzekunze dzakaita seAmerica.
So some improvements are taking place across the line. Let me also acknowledge that the African Development Bank has been of help, tremendous help to us, and is assisting us with various projects, especially that the sanctions that have been imposed on us by the United States are having their toll. Government is also working to buttress the competitive agenda through the Doing Business Reforms Program, which seeks to improve the doing business in Zimbabwe, hence the current review of procedure manuals and some legislation which have been hindering a speedy registration of enterprises.
Kunyange hazvo vachiti zvinhu zvave nani munyika, mumwe mudzimai auya pamhemberero idzi watisina kuziva zita rake asungwa mushure mekunge ashevedzera pasvika vamugabe pamhemberero idzi kuti ane nzara uye anodawo chidimu chake chemabhiriyoni 15 anonzi navamugabe akabiwa pakutengeswa kwemangoda ekwachiyadzwa. Kushayikwa kwemari iyi pamwe nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi ndezvimwe zvezvikonzero zvakaita kuti nhengo dzeMDC dziratidzire svondo rapera. Zvichakadai, vamugabe vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara iyo inonzi yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vakurudzirawo kuti nyaya dzeuori dzipere kuitira kuti vashoma vasanote voga, veruzhinji munyika vachinhonga svosve nemuromo.
One of the greatest tributes we can pay to Zimbabwe is to shun corruption, to shun regionalism, and avoid nepotism. We should always remember that we are one people, united by the bond of independence, the independence we are celebrating today. And because we are celebrating today our anniversary, let's take this as a people's day of happiness and joy all over the country.
Zvisinei, vamugabe vati vari kufara kuti hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa nyaya yekunetsa kwanga kuchiita magetsi, kuwaniswa kwemvura mudzimba dzakawanda pamwe nekugadzirwa kwemigwagwa, kunyange hazvo pachine zvakati kuti zviri kuda kuitwa.
Government has found a financier and contractor for the Bide Bridge Harare Chirundu Road, which will be constructed at an estimated cost of $2 billion. On the other hand, it is pleasing to note that Air Zimbabwe and the National Railways of Zimbabwe are now steadily on their way to resuscitation.
Vati hurumende yavo yakashanda zvakasimba kuvhura makambani akanga avharwa, uye vati pane mamwe makambani akavhurwa munguva pfupi yapfuura.
A reorganization of the mining sector, which includes the consolidated state ownership of the diamond mines and the strategic management of gold mining and gold products, has started to show improved results, with gold, the gold output now at 20.2 tons, but rising expectedly to 25.5 tons by the year end. With respect to the manufacturing sector, I am glad to inform you that there has been a very commendable resuscitation of companies that had closed or were on the brink of closure. In addition, there has been the formation of completely new companies within the economy during the past few years. The resuscitated companies include Lobel's Bread, Cairns Holdings, Rio Zim, Blue Ribbon Foods, Delta Corporation, Arenal, Olivine Industries, Border Timbers, Cotton Company of Zimbabwe, Cotco, and Caps Pharmaceuticals, among others.
Kunyange hazvo vamugabe vachiti vakavhura makambani akanga avharwa nekuvandudza mamwe makambani akanga ave kuparara, sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti makambani anosvika kuchiuru akavhara mikova kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013. Vamugabe vakurudzira veruzhinji kuti vacherechedze basa guru rakaitwa nevarwi vemuhondo yechimurenga kuti vaunze rusununguko munyika.
Today, as we celebrate our 36th Independence Day anniversary, let us rededicate ourselves to serve Zimbabwe at all times, always and always striving for peace, respect, tolerance, and goodwill towards others, and also tirelessly working for the unity and greater unity and development of our beloved nation. So together we can transform our country and improve our welfare.
Veruzhinji vanga vakazadza nhandare iyi varidzirwa mimhanzi nevaimbi vakati kuti pamwe nekutambirwa nevana vanga vachiita anozivikanwa nokunzi mass displays. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.